nani akanaka vachereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina chikumi 18 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tenga kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe vasvika pamazana mana nemumwe 401. Masangano anomirira vashandi vehurumende anoti ari kushamiswa nokuwedzerwa mari dzevashandi vavo pasina hurukuro dzaitwa nevamiriri vevashandi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika yose hwasvika pamazana mana nemumwe 401. Vanhu vafa vachiri vana uye vapora vave makumi matanhatu nevatatu 63. Africa Centers for Disease Control and Prevention inoti vanhu vanodarika zviuru mazana maviri ane makumi matanhatu nemuraudzo 260,233 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica. Vashaya vadarika zviuru zvinomwe, vapora vachidarika zviuru zana negumi nezvisere zvine mazana mapfumbamwe ane makumi mapfumbamwe 118,990. Masangano evashandi vehurumende anoti akashamiswa zvikuru nedanho rakatorwa nehurumende nechitatu rekuwedzera mari dzevashandi vavo pasina kugara pasi vachitaura nevamiriri vevashandi. Sachigaro wesangano revashandi vehurumende reApex Council Amai Cecilia Alexander vaudza Studio 7 kuti hurumende haina kana kumbovasuma kuti ichawedzera vashandi mari sezvakaziviswa nebazi rezvemari nezuro. Mutungamiri werimwe sangano revadzidzisi reZimbabwe Teachers Association vaRichard Gundani vanotiwo hapana nhaurirano dzakaitwa pakati pehurumende nesangano ravo. Asi hurumende yakati iri kupa mushandi wese mari dzekubatisirana munguva yecovid-19, mari inoita madhora ekuAmerica makumi manomwe nemashanu $75 pamwedzi uye kuwedzera mihoro nezvikamu makumi mashanu kubva muzana. Hurumende yakatiwo mari dzecovid allowance dzichabhadharwa kwemwedzi mitatu uye mari iyi inenge isingabatirwe mutero. Asi Amai Alexander vanoti vakatunzwawo nerunyerekupe kuti mari yawedzerwa pasina nhaurirano dzakaitwa nehurumende.
Mari yawedzerwa nehurumende iyi tangoionawo ichisekureta musocial media. Kuti titaure nezvayo zvinogona kuti tinetsei, nokuti hatina kukonsautwa, hatizivi kuti nhaurirano dzacho dzakaitwa kupi nanani sei. Nyaya iripo ndeyekutoti isusu tangachitotarisira kuti tinoita meeting this week. Ndofunga meeting takanga takaitarisira kubva last month.
Sachigaro veApex Council Amai Cecilia Alexander vachitaura vari parunhare muHarare. Nyanzvi munyaya dzemari dzinoti kubvuma kwehurumende kupa vashandi vayo mari yekuAmerica makumi manomwe nemashanu munongedzo wekuti hurumende yave kudzora zvekare dhora rekuAmerica nekuti remunyika rakundikana zvachose kushanda nepamusana pekushaya simba. Nyanzvi munyaya dzemabhanga uye vari nhengo yeZANU-PF vaGilbert Muponda vanoti danho rakatorwa nehurumende rakanaka chose.
Hurumende iyo yataura kuti vashandi vehurumende vachange vachiwana $75 pamwedzi for the next 3 months kutanga muna June, inenge iri non-taxable incentive yekuda kubatsiridza vashandi kuona kuti pa adjustment iri kuitika yekuti pane pakambonzi atishashandisa dhulare kunze. Pakazo ya COVID itaakurishandisa dhulare kunze. Saka pani maa Jasmine zangaa kuitika mwikono mekuti zhumwe zhinu muna anga wangu tawata rendi yangu dhulare ma US dollar. Apu muna atambiri ma US dollar. Izo zaizo kunze rumu na pesira musika mtema black market mparo market. Kutatua kima US dollar kutabatira rent.
Izo zinorewe kwa mwuri vamponde.
Saka zaito na urumi ndi zhino tendwa. Ndi zhino raza tu president wedu wa mnangagwa. Is a listening president. Sikuta wala kwa wana ita. Apo wata tari za kuterira wanu kuchema kwa wari kutawa fanike wa shandi wa urumi ndi kutu aiwa dae machi draw something. Saka iso zaito kwa iso zi. It's a good step in the move ya kanaka kwazo. Pozo yoyo 50% salary increment ya announce wa shakari kwa shandi wa urumi ndi kuti pay zao zino kuzi kwa nne 50%. Zvinhu zvekuti vanhu vanga vachingochemera kuti kunze uku kwaipa, kunze kwaipa. Hatikwanisa kuwana yatinoti living wage. Saka these moves, zvinhu zvinotendwa, zvinoratidza kuti hurumende yakananga in the right direction. Even though pane zvimwe zvinofanira kuzoitwawo kuti zvinyatsosvika pazvinofanira kusvika. Asi izvo zvinoratidza kuti hurumende iri kuteerera, iri kunzwisisa, iri kuzviona kuti vanhu vakaomerwa. Ende sehurumende yevanhu inofanira kuita mamoves anoratidza kuti vanzwa kuti vanhu varwadziwa. Saka izvo zvaitwa izvozvi zvinhu zvinotendwa kwazvo. Ndi zvinofanira kuencourage kuti maybe after 3 months iyoyo maybe it should be reviewed upwards kuti maybe 75 iyoyo kwidzwa maybe enda ku 100 depending on kuti makofas egovernment akamira sei. Plus pane amwe incentive ataurwa manani monetary incentives and these could come in form of say ma stands ma residential stands.
Ko sei muchiti vapiwe pekuvakira dzimba
because unoona kuti kana munhu achigara mutown zvezvi. The most expensive things you are going to pay zvinhu zvese zvakafanira tingati rent yako. Saka kana munhu asina pekugara anenge achishandira rent. Saka ipo ndipo kuti dai hurumende yapatarisisa zvakare kuti vashandi vangawanirwa sei dzimba. Ndiro pataikura kune ma flats aimbovakwa thing unozova ainzi achikunga achikuri ma flats aivakwa nehurumende. Achinzi vashandi vehurumende vagare imomo asi ma flats i program inenge yakazongomiswa zvinhu zvekuti zvinofanira kurevivewa kuti at least munanga shandira hurumende ngagare upenyu huri decent in terms of panogara zvanodya nemapfekero ake ne how they carry themselves in society. Izvozvo zvinoti tinge tine society inodzora chatinoti choko muhomwe cheche chekuti ukaona munhu zvoti haatambire mari inokodzera nebasa raari kuita munhu iye anozopesera arwa miedzo yekuti atange atora mari yechioko muhomwe. Saka mamezhas akadai seunganga achiramba achiitwa continuously until mushandi wehurumende akutambira mari yepamusoro zvekuti vanhu vanenge vachitorwira kupinda kumushandira hurumende. Kuti kuti munhu ada unoshandira hurumende kuti achichioko muhomwe aiwa hazvidiwe izvozvo. Saka munhu vanhu ngavanga vachibhadharwa mari dzinenge dzichienderanawo nebasa ravari kuita. Saka mezha yatiwa nehurumende napurezidendi mnanga inototendwa nekuti maus dollar ndiwo anga achitongotonga.
Ko sei muchidaro
nuna munhu asiti akatambira mabhondi zvinotsi ake waakumhanya kuchi kuparira market kuti utsvage mari yerent kwanisa kungochibhadhira rent yepauri kugara. Saka izvozvi zvinhu zvinotendwa pozotiwo mapension funds anzi ari kuadjustwa upwards zvinoratidzawo izvo kuti hurumende yateerera zviri kuitika. Saka mamoves nemamezures atinotarisira kuti anofanira kuramba achiitwa continuously since economy iri yatinoti transition.
Nyanzvi munyaya dzemabhanga uye vari nhengo yezanupf vagilbert muponda vachitaura vari parunhare kuHarare nablessing zulu westudio 7. Tongi wetare rapamusoro Justice Jester Helena Charewa vakatura nechitatu mutongo wekuti hurumende iratidze kuti yakagadzirira zvinoenderana nekurudziro ye World Health Organization kuti zvikoro zvihurwe kuitira kuti vana vezvikoro vakwanise kunyora bvunzo dzeordinary neadvanced level dziri kutanga musi wa 29 Chikumi. Justice Charewa vakapa hurumende kusvika musi wa 26 Chikumi unova musi wechishanu chesvondo rinouya kuti iratidze kuti yakagadzirira zvakakwana kukundikana kwayo kugutsa dare bvunzo dzosendekwa parutivi. Izvi zvinotevera kukwira kudare kwakaitwa nemasangano masere evarairidzi achida kuti dare rimise kunyorwa kwebvunzo achiti kuita izvi kunoisa vana nevarairidzi munjodzi yechirwere cheCOVID-19. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi re hurumende panyaya iyi sezvo gurukota rezvedzidzo vaKain Matema vanga vasingabatike panhare mbozha yavo zvisinei hazvo kuti vakabuda pachena kuti havafarire kutaura ne Studio 7. Asi munyori mukuru werimwe remasangano evarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vanoti vatambira nemufaro mutongo uyu uye vamirira kuona kuti hurumende ichazadzisa here mutongo uyu.
Zvaturwa naJustice Charewa zvaita zvakanga takatarisira kuti makonsenzi evarairidzi vanova varombo, vanova vabereki, vanova vashandi vanozivaiwo kuti kurarama kwavo kana kushanda kwavo pabasa hunge vari fiti zvaenda zvakanaka nezvatanga takatarisira. Ende chaitwa naJustice ndechekuti vati kuhurumende kana iyo iri kuti yagadzirira vanofanira kupruva kuti maPPEs avari kutaura, sanitization yavari kutaura, maconditions ezvese zvatakataura, nyaya yesocial distancing, nyaya yemaclass ratio zvinenge zvaita zvakanaka, ende vanofanira kuzvipruva kwatiri togara pasi toonesana kuti hurumende yati taita izvi, tobvuma kuti zvavataurwa ndozvavaita, ndozvavaita here. Kureva izvo kuti in the history of this country this is the first time that unions have taken government to court on issues of interest in right yemaworkers. And I think for the first time ndoda kutenda maunion yese kuti tikaita mubata pamwe chete wataita apa sishanda samasvosve kana majuru tinokunda hondo dzakawanda.
Saka munoona here hurumende ichibudirira kuzadzisa zvaturwa nedare izvi panosvika musi wa 26 June kuti zvikoro zvinge zvagadzirira kunyorwa kwebvunzo?
Tikatangira kuti haizvigoni tinogona kunge taakuzvipiringisha. Tiri kuti hurumende iri kutaura iyo kuti inozvigona. Saka tiri kuti handei tione, ngatifambei rwendo rwu pamwe chete. Nepamusana pekuti tiri kuti zviri kuitika muzvikoro tiri kuzviona. Fumigation nesanitization takaimirira une pamusana pekuti tine vana vanodzidzawo kuzvikoro ikoko zvakashandiswa kuita maquarantine center. Vabereki vakawanda vane vana variko ende vari kuda kuonawo kuti zvokwadi zvokwadi fumigation nedisinfection yacho inyatsoitwa zviri propa here. Ndochekutanga. Chepiri ndechekuti maPPEs hatisi kuda maPPEs ari kugadzirwa nemunhu angotora jira raangotora reovhorosi repitikoti reheti ungozonawo kuti PPE oti mask. Tikuda mamaski chaiwo chaiwo ari kutaurwa neworld health organization kuti maski yakamira sei, nekuti hatingaitika kuti isusu tisopedzwa mamaski emachira ari kusongona nambuya. Ivo vakuru vehurumende vaipfeka mamaski atinoziva kuti ndo ari safe yeblue one. Ngavatipowo mamaski akaunzwana nadrugs ava nemakambani ari kunzwa nemachina ndo ari safe, nekuti kana isusu takuzvipfeka emachira muende kuwofrand zvakamana kuti tiwautora masoja wapa mafumo wotichengai munorwisana nebhanyamulenge. Pane anodzoka ikoko ngavatipe maPPE ari correct, vatipe masanitizer kwete gavakava atiri kunzwa, ngavatipe masanitizer ari alcohol based ane 80% alcohol avari kuzora ivo, nekuti hatisi kuda kuti ticha agara ane maunderlying health conditions unosiyiwa achinopinda mumadhangana pamusoro pekuti apo instruction. Health and safety yaticha, health and safety yemwana iri paramount kuti Zimbabwe iende mberi zvakanaka.
Taunawo hurumende ichitaura kuti yawedzera mari dzevashandi hurumende nesvikamu makumi mashanu kubva muzana pamihoro. Pamusoro pezvo yaisawo $75 yekubatsirika munguva yeCovid-19 yavari COVID-19 allowance. Matambirawo sei sesangano?
Zvakafanana nekuti munhu ari kuchema kuti ari kufamba mumafeso mumbabhutsi imwe chete motisa kubatsira, ndo zvimwe chete zvaitwa nehurumende pana. Zviri kutaurwa nevashandi ndezvekuti mari yatiri kutambira haikwani, marendawo haakwani, chikafu hatisagoni kutenga, vana hatigoni kuendesa kuzvikoro, ukarwara unofira wambaka nokukorera kun'anga nekumaprofita. Saka $75 iyi imari hongu yenzi US, asi hatina kumbonyatsokokwa kuti tinzwisa kuti nyaya iyi $75 yati ina bhengi rete here ye25 yavanotaura, kana kuti munhu achapuhwa $75 chaiyo chaiyo inozidhuweka bhengi woita zvaunoda nayo. Asi chiripo ndechekuti tiri kuziva kuti October 2018 ticha aitambira $520 kureva izvo kuti pamutemo chaiwo chaiwo, tikatevedza mutemo, mutemo haubvumiri kuti mushandi wako umureducire value yemari yaanotambira kana kumudowngrade without his consent. Panotorine majudgement akadaro ari munyika muno. Kureva izvo kuti hurumende apa iri kuda kutitamba chekuseri,
Abo vange vari munyori mukuru we Progressive Teachers Union of Zimbabwe vari Raymond Majongwe vari parunare muHarare na Jonga Kandemiri we Studio 7. Mende irikutarisirwa vhiki rinouya kubvumidza vamwe vanozviitira mabasa emaoko kuti vatange kushanda. Munyori mukuru weZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations vaWisborne Malaya vanoti varikuita zvose zvavanogona kuti pasape nekutapuriranwa kwezvirwere panotanga kudzoka kubasa nevanozviitira mabasa emaoko.
Takwanisa kuti tiedzo kutora chidano chinocherechedza kuti vanhu vedu vemabasa emaoko vakatanga mabasa vange vachitevedzera mitemo yezveutano iri kutaurwa negurukuta rezveutano renyika yeZimbabwe pamwe neiri kutaurwawo neWorld Health Organization kuri kudzivirira nyaya yedenda reCOVID-19.
Zvii chaizvo zvamuri kuita kuti mukwanise kutanga kushanda pasina matambudziko ekutapuriranwa kwechirwere ichi?
Takwanisa kuti kune vamwe mamemba vatapa masanitizer, mamask, nepamwe pataona pakarongeka kuti vanhu vanomboshandisawo magloves vachichenesa nharaunda yepavanoshandira. Takwanisawo zvekuti kune mamwe makanzuru atiri kudyidzana nawo zvakanaka vave nekubatana nemamemba edu ari ikoko vachidira mushonga pavanoshandira. Mushonga wokudzivirira zvirwere ndo zvatakwanisa kuita. Chidano tukuimba kuti tichapfuura mberi kuita chidano ichocho kune vakawanda.
Saka kusvika pari zvino makwanisa kubatsira vanhu vakawanda zvakadii?
Pari zvino vanhu vachakwanisa kubatsira nenzira iyi yatataura vanosvika kuma 5000 muZimbabwe yose, tichibata kubva Harare takandosvika kuPlumtree, tichibata kunosvika kwese kuna Nakariba, kwese uku kuna Beitbridge. Inzvimbo dzakawanda dzemuma community ari mu main towns also nekuma ruva kwenyika yeZimbabwe.
Ko zviri kunzi tangai manyoresa pasi muri kuzvitambira sei?
Nyaya yekunzi vanhu vashande varegista inyaya yekuonekana nenzira dzakasiyana. Mamwe makanzuru akatotanga kutendera vanhu kuti vashande pare zvino vaona kuti zvakakodzera dzimwe nguva vamwe vangu vakavatova register kare kuti vashande. Asi kune dzimwe nzvimbowo kwatichiri kuda kuti tinasonzwisa kuti nyaya yekuregista yacho iri kutaurwa. Kuregista kwacho ndezvipi zviri kudikanwa zvinotendera kuti vanhu vatengese vakasungunuka? Tanzwa pare zvino zvimwe zviri kudiwa nemamwe makanzuru mapepa avari kuti gwaro rezveutano kana kuti health certificate inobva kune vezveutano inoratidza kuti munhu akagwinya kuti ange achishanda achitengesa kana kuti achishanda achisandangana nevanhu. Tikanzwa futi nyaya yekunzi pari kudiwa tax clearance certificate. Ndo zvimwe zviri kudiwa, asi tinoona kuti havasi vanhu vese vanokwanisa kuita matax clearance certificates, uye havasi vanhu vese pari zvino vanokwanisa kuva nemahealth certificate.
Munyori mukuru weZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations vaWisborne Malaya vachitaura naBlessing Zulu weStudio 7 vari parunare muHarare. Tarisa zviri mumapepanhau anhasi. Kroniko rinoti bazi rekanzuro yeguta reBulawayo rinoona nezveutano ratangidza kusvika padzimba dzose muLuzeve vachitsvaka vanhu vari kurwara nemanyoka mushure mekufa nechirwere ichi kwevanhu vashanu munzvimbo iyi. muHerald, mutungamiri weSouth Africa, vaCyril Ramaphosa, vazivisa kuti vatakubvumidza kuzururwa kwemamwe mabhizimisi akaita senzvimbo dzekudyira, marestaurants, mahotera, misangano, dzimba dzevafirimu nezvimwe. MuDaily News mune nyaya yokupanidzirwa mari yemihoro kwaitwa vashandi vehurumende. MuDaily News mekare, mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti vakamirira kuita hurukuro nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vaite muonera pamwe kuti nyika ingaenderera mberi sei. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Nerakanaka vashamariri zvose zvenhu, tinde nebasa ramunotiita rakanaka vana mukoma Jonga blessing. Vataurai shava kumusha uko nevamwe vana kirimudza miri, basa rinotiita rakanaka pasi dhesivheni, murambe makatsunga. Nyika yedu ichi tinoedza chekuti vanhu vane mhosva ndovanopiwa mari dzechibatiso kunzi kwaiva nyaya yevezoongororwa ichibva kumba. Ava vanhu vakatotadzigwa, vasikana vatatu vemdc vakatadzigwa, varambe vakasungwa nenyaya yekuti vari vanhu vemdc Alliance. Saka ingada nyika iyoyo inongoti inosungwa vanhu veoption party chete. Vari kuone kwati vakatadzigwa iona kusunga mabhinya akati vabhinya, haasi kusungwa. Saka nyika inondora kuti vatabhinya zvo, ndokutoti unze uri munhu kwaye, vanhu kwavo ndo vari kusungwa. Ipapa hashapa hwisisi ipapo. Murume kutonga kwake hakusi kutonga, hatongi zvachose murume uyu. Tatenda zvaunoti kuSouth Africa paCape Town apo.
Tikaramba tichiteerera zvekutaura vanhu vezanup f ava, tinongopera tichingotsikirirwa seizvozvo. Vanhu vemuZimbabwe ngatimukei tese. This is our time. Hazvibatsiri kuswera tichitsikirirwa nevanhu ava, tichinzwa tichiona tichingoona bedzi makore manganiko tichiona zvinhu zvichiitika, vachibuda vachitaura zvinhu zvokunyepa zvemanyepa. Vanhu vanganiko vakafa muZimbabwe saka chazoshamisira kufa chii? Handei tese tingofira ikoko, kana zvichinetsa tofira ikoko. Pastudio 7 apo vari sei guys? Iwe Kazembe Kazemberega, kutinyangadza uchitaura mazuva anobhowa kudaro ini. Iwe uri kutiudza here kuti vasikana ava vakabuda muHarare vakaenda kwavakaenda mheno kunonzi kubhindura here uku, kwavakaenda muna Mazoe Road meso uku, mamusina here maroadblocks anga arimo? Ndigai kutiita vapwere mhani inini. Sei kuvanhu vezanup f musingafungini? Muri kutaura nevanhu vanofunga, hatisi kutodzokera mumashure.
Makadi zenyu vashamarari vestudio 7 mese, ini ndinoitwa Tinashi ndiri pamhondo rengezi. Hurumende yedu yatikuvadza, dai vanga vatibatsirawo tashandisawo mayusa iwayo ari kungoshanda kwese, nekuti maRTGs aya vari kuramba vachingoti titambira haachabatsiri. Izvezvi mukurukuza anongouya ataura kuti ndine yusa rangu, mugweja arongotaura yusa rake. Ko vari murume wende torarama churudzinyiko? Kuramba tirarama nema35 usiri aya ari kupindirwa pastem godi zuva rimwe chete. Maava oga oga vari sevadzidzisi, havachatotauri panotaura vamwe. Kana utori student uri kutambira $2 kutaura idi kudai. Aiwa, mari dzimwe dzatiri kutaurirwa dzichaita. Dai mangotibatsirawo kana vehurumende vachiona kuti havachagoni basi, kungosiya kuri nane pachokwadi pane zvavari kutiitira izvi. Ndatenda zvangu.
Akadi vashamara vestudio 7, mutaura Tracy paJHP. Vamunzura kadai ngari nguva yehondo iyai yaka ndovai vanhu vainzi vatengesi, nekuti unoti mangwana uri papa uchinja segwaivhova blue, mangwana wava papa uchinja wava redi. Muri papi chaipo chaipo imi vamunzura imi, muri papi? Muri redi, muri blue, muri chia? Tiasinzwisisa izvi, nekuti tongonzwa kuti vamunzura vazodai, vamunzura vazodai, hatitiasinzwisani zvenyu ne zvinogadabu. Madova kwakupe kudhara nyange chavhunguvhungu chemvuu chemhepo ndochingadero. Aiwa asika kwai chamunorima chachamunodzvara ndochaunokohwa. Ameno zvamuri kudzvara, nokuti vanhu muri kutamba navo vezanavo kavo. Ameno. Mapurisa avo vedu ene, mapurisa nemasoja, manyanya manyanya.
kumakanzi kudiko munopiwa maode kuti murai vanhu makai kudiko makai mukona vanhu mune maoneko aiwa mazoni vabereki vedu muri kuvashungurudza zvakanyanyisa especially mapurisa nemasoja vedu muri kutishungurudzira vabereki vedu vedu tavanasi zvedu vanzwa kumba uku ii vedu takutonzwa sisi takutoshaya kuti kuna iko nyika yaitwa seiko mapandukiriri kuhama dzenyu mapandukiri vabereki venyu mapurisa nemasoja manyanya
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzesinei neStudio 7 isu atina kwatakarerekera tumirai mazu enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Asi munokwanisa kuramba muchitinzwa paIntelsat 20 kusvika musi wa 30 mwedzi uno. Kana muchida kunzwa zvizere endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona, rambai muchiteerera zvirongwa zvedu asi iko zvino muri pamasaisai amunokwanisa kunyatsotibata.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mupurisa wechichena Garrett Rolfe akafura mumwe murume wechitema Rashad Brooks. Akafa muguta reAtlanta mudunhu reGeorgia apomerwa mhosva gumi neimwe kusanganisa mhosva yekuponda Richard Brooks vachitaura kuvatori venhau nezuro muchuchusi weFulton County mudunhu iri vaPaul Howard vakati vaBrooks havana chavakaita chinoratidza kuti mapurisa afunge kuti upenyu hwavo hwakange hwava mungozi Richard Brooks akashedzerwa mapurisa mushure mokubatwa nehope ari mumotikari yake iyo yainzi yakange yakavharidzira dzimwe motikari kuti dzipinde panotengeswa zvekudya. Muchuchisi Howard vakati Richard Brooks akapfurwa kumusana kaviri vachiti mapurisa akange achida kumusungira mhosva yekutyaira motikari akadhakwa havana kushedza ambulance kuti apiwe rubatsiro nekukurumidza. Va Howard vakati Garrett Rolfe akambotokava Rashad Brooks paakange ave kutandadza mudunhu reGeorgia munhu anowanikwa aine mhosva yekuponda umwe munhu anotongerwa kufa kana kugariswa mujeri kweupenyu hwake hwese asingabudiswi. Muchuchisi Howard vanoti Brosnan abvise mari yechibatiso inoita zviuru makumi mashanu asi vachiti Rolfe avharirwe kusvika nyaya iyi yatongwa.
Newspaper
kuchepa kambo kanova kuna Simon Chimbetu zvinguva yedu yapera tongotarisa zvange zviri munauza nhasi vanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe vasvika pamazana mana nemumwe 401 masangano anomirira vashandi vehurumende anoti ari kushamiswa nokuwedzerwa mari kwevashandi vavo pasina hurukuro dzaitwa nevamiriri vevashandi tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zve dzimwe nhau ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.